This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 22/2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Havafanire kuita mhirizhonga kurovana, gwaro iri riripo, asi tirikuona kuti mukurishandisa hapana yatingati enforcement.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rokurudzira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo 2018 asati asvika.
Mutemo wenyu zvenyuari mombe hazipano usiku yofamba makachera chete 63 zvasiti manheru. Izvozvozvo zvaitirwa kuti kudzivirira nyaya yekuti mumwe munhu anodzidza mombe dzake unoanzwa kuti dzarwara.
Chirwere chefoot and mouth choonesa varimi ndondo mumatunhu akati wandei munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN raburitsa gwaro ririkurudzira hurumende kuti ivandudze mitemo ine chekuita nesarudzo. Pane kusawirirana kunotyisa munyika pakati pehurumende nemapato anopikisa panyaya yemitemo yesarudzo. Izvi zviri kupa kuti mapato aya apote achiramwa kupinda musarudzo. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reZESIN, amai Ellen Kandororo Dingani.
Pane nyaya yekutanga yatiri kunyanyoda kuti itaure nezvayo nevanoruka mitemo. Inyaya yatingati yekodzero dzevanhu dzekuvhota. Vanhu vari mumajeri, vanhu vari kunze kwenyika kwatingati kudiaspora, vanhu vanenge vachirwara musi wayo unenge uchiitwa mavhoti, kwawanikwe kuti vanhu ivavo vanokwanisa kuvhota here. Chimwezve chatiri kutaura inyau yekuti zvinoshandiswa pamaelections zvakakosha. Mapato anenge achikwikwidza musarudzo anofanira kukwanisa kuzvipiwa paine nguva. Zvinhu zvakaita segwaro rinenge rine mazita evanhu vanovhota riya vatinoti voters roll vanofanira kuripiwa paine nguva yekuti vakwanisewo kuriongororawo. Chimwezve chatiri kutivatikumbira kuti vaongorore uye vagadzirise pamutemo inyaya yekudimburwa kwemaconstitutions yatinoti delimitation inofanira kuongororwa zvakare. Chimwezve tinedambudziko rakanyanya inyaya yegwaro ravanoti code of conduct remapato anenge achikwikwidza, rinotaura kuti havafanire kuita mhirizhonga kurovana, gwaro iri riripo, asi tirikuona kuti mukurishandisa hapana yatingati enforcement. Saka vanhu vanongoveri kana vanongoita zvavanoda musarudzo. Tinoona vachingoshandisa mutauro wokutuka kana vachikampeina, vanhu vari kuramba vachingoharasa kana kubvundutsira vanhu vanenge vachinovhota. Saka tinoda kuti gwaro iri rinyatsova gwaro rinonyatsoshandiswa kuenforca mapolitical parties kana vachikwikwidza paya vachitaura vataure zvinhu zvisiri zvekuvhundutsira, kutyisidzira kana kutuka vamwe kana vachitaura.
Asi zvamuri kutaura izvi zvingakwanisika kuitwa here sarudzo dzisati dzaitwa muna 2018?
Tine chirimbo chekuti zvinokwanisika.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reZESIN, amai Ellen Kandororo Dingani, vari parunare muHarare. Varimi vanopfuya mombe vave kuoneswa nhamo nechirwere chefoot and mouth. Chirwere ichi chinonzi chapawo kuti mutengo wemombe uderere zvakanyanya. Bazi reVeterinary Services Department rinonzi rakarapa mombe dzinosvika zviuru makumi maviri nemasere. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutungamiri weZimbabwe Farmers Commercial Union vawanda chabikwa.
Chokwadi takada dambudziko iroro mwedzi waJulai umu ndakatofambira maprovinsi ese ari matatu ane dambudziko irori Midlands, Cape North and South kune futi remouth akangopararira izvo zvizvo vakosarwa nemukana wokuti tiri pamombe kutengesa kuabharwa dairekti kunourawa zvadaro zvaita kuti uabharwa uyoyo aita mukana manje kuti haura kwatamombe dzakarwaudzenisa unoudza kwandiri saka mutengo yakabvaya siringa varimi vakabhiringika chaizvo
saka muri kukurudzirawo varimi kuti vaite sei
chati kukurudzira ndatikakurudzirachivakurudzira ndechekuti ngati isisu varimi ndisu tiri kuwana dambudziko iroro ndisu tiri kuchema nazvo ndisu tashaya bhizinesi nazvo ngatichiitaiwo tiongorora kuti mombe dziri kufamba tiitiudzii tichangofamba tifambe fambe isu toita ndisu mapurisa acho ekuti zvataona apa izvi mombe dziri kufamba usiku dzavayei mutemo wenyu wevhetenari mombe hadzifambe usiku dzinofamba kwakachena chete 6:30 kusvika 6:00 izvozvozvo zvaitirwa kuti kudzivirira nyaya yekuti mumwe munhu anobvisa mombe dzake kuti anzwa kuti dzarwara dzaanofema zoti dzandimhaitozivisa uko ikanakuti chinoputukira chaikoko tikukurudzira zvevarimi kuti pane nyaya yatikukurukura yekuti mishonga iyi iwanikwe tikuti murimi pati pangu hasati zvasvika hatinei nazvo ngatiisei mari tibananidze mari dzedu kwetekwa mushonga mushonga iyi inotengwa kubotswana tibananidze mari dzedu titeerere tibananidza mari mishonga yotengwa mombe dzedu dzokaiwa kuti firemausi iyi itirerukire
mutungamiri wesangano reZimbabwe Farmers Commercial Union vawanda chabikwa vari parunare muHarare
We love y'all. Saverio. Yeah. Tete Precious. Now we're Chief G. My Instagram. Yeah, bro.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tadira pasi ndafadza vari pasi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterera Studio 7. Waya, waya. Muza waya, waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Samantha Kureya. Avo vanoita ivo zvemitambo muzvare Kureya. Vanoshanda ivo nesangano rePO Box iro rinoita iro zvemutambo pazvivhitivhiti zvepaFacebook nezvimwewo. Mumitambo iyi muzvare Kureya vanozikanwa nezita iro rekuti gonyeti. Tichanzwa kuti sei vakafunga kutanga kuita izvozvi zvemitambo uyezve zita rekuti gonyeti vakariwana sei. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Samantha Kureya.
Okay.
Mungatitsananguro nezvebasa ramunoita here? Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange kuita basa iri?
Ndimanzi Samantha Kureya. PO Box ndinozvikamwa saGonyeti, but I'm also an actress. Ndinoactorawo ZBC nema independent producers. Pandakatanga kuacta ndakangoterawo matsimba amhama zvekuti mamba angu ende ndinoona vachiita mari yesouth. Panangotrayiwo for a part then vakati uri kutogona carry on wakutoacta, saka ndo matangiro andakaitawo.
Munoona zviri nyore here semunhukadzi kuti muwanikowo muchiremekedzwa pamabasa amunoita muindastry yamuri?
Ndinangoti ndikutambirwa hangu zvakanaka kozi kwese kwatiri kuenda vari kufarira mabasa waitindi zvinongoenderana nekuti uri kushandawo sei nevamwe.
Imi mataura kuti pane zvamakabva kuacta manga muri kuzikanwa paPO Box semudzimai anonzi Gonyeti, chitsanangurei nezvaGonyeti?
Gonyeti italent rakango sanganisa onaro ndakango kana ndafone rombi uri kudiwa pane patoda kuyedza ndakati omboseka zvangu but ino kana chinhu chiri mauri zvinongobuda ende zvinongoendeka saka gonyeti italent rakango wanikone pure book crew vandatoyedzwa vandavodishinwa and vakafarirawo kushanda kwagonyeti saka I hope ari kuenda kure gonyeti
Mabasa api ya mwamuru kuita pamusoro pe zvamuno ita zviku acta izvi.
Pane drama series rikubuda pa ZTV inonzi First Day. Ndirikuwanikwa ndiri kuacta sa NLC imomo The Maid. Kozoita rekufumsu ndikuonekwa ndichiactawo futi samuchaneta imomo. Kozoita mamwewo zvawo asati ashutwa but ari muline up yekuda kutoshutwa.
Tinoona pane zvamuchangobva kuparura kupiwa box manga muri kutaura imi neshamwari yenyu nemagariro amuri kuita paimboti painzwisa yezvimwe zvamaitaura muri ipapo notaiona muchitaura slang nezvimwe isi vekudiaspora zvatisinganyatsoziva asi takatobva tatoonzwa kuti taakumusha chimboti pakuriraiwo zvimwe zvacho
araiti paskiti ramakabva henyu kuona iri taingoratidza lifestyle kuti varipo vamwe vakutorarama upenyu hwakaoma kusvika pakutohaya even Colgate kusvika pakushaya sipo yekugezesa chaiyo variko vari kurarama life yakadaro ndinofunga makaona takabata futi yegender yevaelen kuti vanhu vari kukwarira mukati vari kutya kubuda pachena kutya varume vachingokwara kuti ndozvazvinoita saka taingoratidza kuti violence iriko iri kuitika ndofunga ndozvatachada kunyanyobudisa paakasiti iroro
pane imwe skiti zveyandakaona maitaura imi nemabatirwo ari kuita vashandi vanoshanda mudzimba imbotsananguraii nezveizvozvo
pae taitaya kuda kutsanangura life iri kuraramawo futi vasikana vebasa kune vamwe vari kurarama zvekuti vanototya kubudisa pachena kuti zvakamira sei kune vanhu vari kushandira kana murungu aneswa kubasa anosvikupedzera hasha dzese kumusikana webasa saka ndozvimwe zvataitaura kuti varungu ava vanoda kunyatsa kudzetwa kunyatsotarisa usati washandira munhu
takanzwazve muchitaura mamwe mazwi anoshandiswa mazuva ano ekuti pano handibve zvekumhanya chimbotipaiwo zvimwe zvacho zviri kushandiswa munyika pari zvino
hatimasenzi tingowanikwe mukati mugeto matiri kurarama sana gore rinotadzidza zvakawanda handibve zvekumhanya and here to stay tingori timasenzi tingotaurwa taurwawo nevanhu
imi mune mhuri here sisi Samantha
aiwa Samantha achiri sinho but haasi sechinhu zvake
titaurirewo nezveupenyu hwenyu semudzimai wechidiki kudai
ari singo anozviitira hake like independent ndine kashopuwo kangu kandinorana rana kuti tingobatsirika kuti tisazoramba totsvaga tsvaga mari muvanhu ari kutarisirwo zvakare kuroorwa mugore riri kuteera imomo ndopa zvinenge zvakuda kuitika ndiwo life yaSamantha
pane kurudziro yamungapiwo here mamwe madzimai kana vasikana vechidiki
muindustry imomo medu chikuru kungozvibata
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Samantha Kureya kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
aiwa maita basa
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington
iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tine hurukuro nachiremba wedzidzo munyaya dzenhoroondo Dr. Takawafira Zhou apo tiri kuzeya nepfungwa yavo kana kuti nemaonero avo ekuti mbuya nehanda nasekuru Kaguvi havakodzeri kuve magamba enyika asi kuti magamba ematunhu avaibva tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Dr. Zhou
tatendai makadini henyu imwe
aiwa istiri wapenyu vazhou nyaya yatinoda kukurukura nemi yaita kuti kukokei pachirongwa upenyu hwedu inyaya yekuti ndiani anonzi gamba kana kuti national hero tinoona pane hurukuru yamakaisa pafacebook mazuva apera takatarisana nezororo remagamba asi hurukuro hombe yakanga iri pakuti mbuya nehanda nasekuru Kaguvi magamba anganzi magamba enyika here imi maiti magamba ematunhu avanobva mungatsanangura zvamaireva
hongu chatinoreva ndechekuti nhoroondo dzechimurenga chekutanga hadzina kunyatsonyorwa zvakanaka pamusoro pezvo futi varungu vaiona sokuti vatema vanga vakomborerwa nokuuya kwecolonialism zvokuti hapana zvaikwanisa kuti vamukire colonialism. Saka vakatsvaka chikonzero chinoti sei vakamukira makolonialism nokufunga kuti vanhu vatema vaitya mareligious figures ndokubva vaveza vanhu vaifunga kuti ndo vakapa kuti vanhu vapinde muchimunyirenga vana mukwati vana nehanda nakaguvi. Asi mazviro kwazvo zvinoratidza neumbo huri munechimaarchives nemascholars akanyora akawanda nezvekuti mbuya nehanda munhu waingoeparetawo zvake mumazowe umo. Kaguvi munhu waizikanurawo kuvhima kana kurima. Sakawo mbiri yakangoita mbuya nehanda nasekuru Kaguvi ndeyekuti vanga vari pedowo navarungu. Mazowe pedo neHarare, Chishawacha pedo neHarare. Asi kune vanhu vakarwa mufesi Chimurenda vakarwa zvinotyisa vanga vari kure nevarungu vasiri captured mumabhuku ehistory.
Saka vamungati vanganzima national hero nguva iyoyo ndivanani vazvo?
Tine vanhu vatatu. Chingaira Makoni. Chingaira Makoni akarwa semvumba. Tinoona kuti sekuru Chingaira ndoo vakazova futizve munhu wekutanga kuuraya muchimurenga chokutanga. Mumwe zvekare watingatokarwa Chimurenga zvikuru ndisekuru Makondera. Vakaita hondo yavo ikaenda vakaenda nemumozambique kusvika kuna 1903 vasingabvumi utongi hwechidzanyiriri. Masaramonde kunyange zvake vanga asina kutanga hondo asi nekufamba kwenguva akaenda mugomo regwidimbwi kuchegutuku parwazi semvumba. Tine vamwe zvekare kwese kwese zvandatorora kuti tikataura kumatebhelere ndikokuku kune ainzi Nyamanda sekuru Kabhuri vakaita zvechitumuguru chaizvo zvekuti tizova tirigamba achigadza pasi nenda yamutsikana. Sekuru Kabhuri pavakasungwa munhu akatanga kutuka zvechiafrican kuona sekuti ndezvanasatani. Sekuru Kabhuri rakabva vatopiwa zita idzva rakabhabhatidza vari munhu anga varatidza kuti vangaoda kusiyana nezvechiafricanis votedza tsika dzavarungu. Kwatiri tinoona sekuti havakodzere kunenze persistent and consistent fighting. Havaiti sevamwe vatinoziva kuti vakafa vachirwa vanasekuru Makondera. Havaiti sevamwe vana Mashayamombe vakaendera mberi vachingorwa Chimurenga. Namadzishe akawanda ari munyika yese akaramba achienda mberi achiitawo maalliance at a local level.
Saka neimwe nzira muri kukurudzira here kuti pange pachinyorwa nhoroondo iyi patsva?
Chokwadi, nokuti dambudziko renhoroondo yatinayo ndeyekuti vanotonga vanoda kuti panyorwe nhoroondo. Tinovakurudzira kuti ndiyo magamba chete voshandisa yatingati chitendero kuti chisimbise utongi hwavo. Chatinoteura ndechekuti nhoroondo inofanira kunyorwa zvakanaka ichipa munhu wega wega akabatsira muhondo yerisununguko kubva kufirst Chimurenda kuenda kusecond Chimurenda kuti pave nejeketere. Zvakafanana nehistori yezvapo nezanhu nemhaka yekuti vanotonga vanga vari kuzanhu zvinoita sekuti zvapo yanga isingadi kurwa hondo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vazhou nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Atendai zvikuru, mhuri yeZimbabwe.
Manga makateerera kunyanzvi munyaya dzenhoroondo, chiremba wenhoroondo Dr. Takavafira Zhou muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi mune chipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League iriko mangwana. Wawa ichatamba neHighlanders kuAscott Stadium, kuchiti How Mine ichitamba neTriangle kuBarber Fields na 1 PM, Cholocho ichizotambawo neDynamos kuBarber Fields kwakare na 3 PM, Capes United ichatamba neDongo Sawmills kuNational Sports Stadium, FC Platinum ichitamba neZPC Kariba, nemuvhuro Wange ichatamba neBuffaloes. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rokurudzira hurumende kuti ivandudze mitemo yesarudzo dzisati dzaitwa muna 2018. Chirwere chefoot and mouth choonesa varimi vanopfuya mombe mpfumvu mumisha yakawanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube.